Varume vechidiki vakauraiwa ava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa mushure mekuonekwa vari kumatanga emombe nembudzi mushure mubuno uyo uri kumabvazuva kweBotswana. Vanonzi vakarohwa nevarume gumi asi vaviri vavo vakaitwa kasira mberi. Vanonzi vakakwanisa kutiza. Mapurisa emuBotswana anoti vakafa ndivatabani Ncube avo vanga vave nemakore makumi maviri nematatu pamwe nevashingi vemasocha avo vanga vave nemakore makumi matatu uye vose vachibva kuPlumtree. Mapurisa anoti vaviri ava vakafira panzvimbo yavakaroverwa uye vamwe vaviri vanonzi vakakwanisa kupunyuka ndokutiza uye mapurisa asi kuziva mazita avo. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaOrbestone vati vaviri vakapondwa ava vakawanikwa vari musango riri pedyo nematanga evagari vepagobe mumusha wobobono ndokubva wasungwa maoko ndokurwa vachipomerwa mhosva yekuba mbudzi 114.
Nyaya inipondo yekuti vapfuyi vemuBotswana ava vanogara vachinetswa nembavha dzinoba mombe nembudzi dzavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti vapfuyi ava varove zvizvarwa zvemuZimbabwe izvi ndokuuraya vaviri.
Vastone vati kuzvindikitwa kwakaita vaviri ava kwakaita kuti vasire panzvimbo yavairoverwa. Asi Vastone vati varimi gumi ava vaifanirwa kumhanara nyaya yavo kumapurisa kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo.
Vanhu vanokurudzirwa kumhanara nyaya yavo kumapurisa kuti vemutemo vatore matanho anoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo pane kuzvitorera mutemo mumaoko.
Mitumbi yavaviri ava iri pachipatara chebomolong uye vakaponda vanhu ava vakasungwa nemapurisa ari kutarisirwa kumisa pamberi pematare emajastrate mudunhu iri chero zuva. Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muBotswana sezvo muzinda wacho haukwanisi kutaura pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa. Studio 7 ana kukwanisa kuziva kana hama dzevasi ava dzakaziviswa asi yatora danho rekuburitsa mazita aya senzira yekuzivisa hama neshamwari dzevasi ava. Mapurisa anoti pane mombe dzinosvika chiuru chimwe chete nembudzi 600 kwotiwo madhongi 100 dzakabiwa muBotswana gore rapera. Kunyange hazvo kuno umbo hwekuti zvipfuwo zvevagari venyika iyi zviri kubiwa. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paKaporal University College of Law vaCharles Kungwengwe vanoti kuurayiwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri izvi hakusimbaradzi ukama hwenyika mberi idzi.
Zvakaita izvi hazvikanganisi ukama hwavo neZimbabwe chete asi zvinzi munyika because haasi maZimbabwe ndiwogari ari muBotswana. Nyika zhinji dzemanational dzagari muBotswana vamwe vachashavo kuti maybe isu tingaita manext target ende chaita chakanganisa kuti ukama hwavo.
Muna 2010 Zimbabwe neBotswana dzakambokandirana makobvu nematete mushure mekusungwa kwevashandi vatatu vebazi remuBotswana rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vapinda kudivi reZimbabwe vasina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.